pane statement ichabuda mupepera mangwana ratirikutsananguka kuti isu seZimbabwe tanga tisingaziviwo futi kuti mupiranya wacho ari papi ari kupi nje statement iyo ndiyo ichati guide. I don't have a copy of it here, but no statement yati kuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apa?
Tatichishanda navo pese pavanga vachiuya zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa pabasa ravo tatitiraitira. Hapana chinhu chatatichivanza kwavari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvino nokuti ava vava neripoti. Ripoti yavashambadza vakasvika nokwatiriwo. Takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupiranyai.